ngatindi pinde mu machira pfumba tsazira mbatsate dzino nakusiva kuti chicha tambudza moyo so chicha tambudza pfungwa so
and cut. Thank you.